Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, National AIDS Council ichiita zvirongwa zvedzidziso mumatunhu akasiyana-siyana. Vatungamiri vezvikoro votarisirwa kutanga kutora zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 kubva mangwana. Makundano enhabvu yepamusoro-soro yekasolaga Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa kuzvikwata zvine mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuyambira kudzidzisa pamwe nekuyeuchidza veruzhinji nezveHIV AIDS mumatunhu akasiyana munyika. Mukuru wesangano reNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakakwanisa kuzadzisa chirongwa cheUnited Nations che95-95-95. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vanonzi nebazi rezveutano vari kurarama neutachiwana hweHIV, uye pavanhu ava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vari pamishonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 naDr. Madzima nezvenyaya iyi.
Zuva reWorld AIDS Day haritangi musi wa 1 December, rinotanga riri svondo rese ratapfuura irori kurangarira kwacho. The whole week tanga tine urongwa hwekuita maactivity akasiyana-siyana ekucherechedza zuva iri paJohn Kawe Primary School iri Marisape, and kwarisape ikoko tapedza svondo rese tichiita maactivities akafanana nekuscreena vanhu for HIV, ma-non-communicable disease akaita sana sugar nana BP nekuita ma-awareness. Saka zvese izvi zvanga zvichiitwa svondo rese rapfuura izvi.
Dingindira remhembero dzegore rino rinoti chii?
Dingindira regore rino rinotaura nyaya yemarights, rinotaura nyaya yemaresponsibility, ende rinotaura nyaya yekuti zvese izvi zvinofanira kuitwa mukubatana. Saka idingindira ratiri kumhanya naro, not only isusu rakabva kuUNAIDS, asi isusu takazoita kuti zvinge richienderana nezvatinotarisana nazvo muZimbabwe. Muchirungu tingangoti rinonzi check the right path, our health, our rights, our responsibility.
Zvirongwa izvi zvekurwisa utachiwana weHIV AIDS zvakamira sei munyika pari zvino muchitarisa zviri kubudawo muchienzanisa nepasi rose?
Zimbabwe ndiyo nyika dzishoma dzakwanisa kunge dzichikwanisa kuachivha matargets akaiswa neUNAIDS anonzi ma95-95-95 targets, zvichireva kuti 95% yevanhu vari muZimbabwe vari HIV positive, vakakwanisa kutestwa ende vanoziva status yavo. And pane vari positive ivavo, 95% vacho vari pamishonga yemaARV. Saka panyaya dzemishonga yeHIV tinayo mishonga yakakwana, and muZimbabweni wega wega anoda mishonga yeARVs ari kuiwana pachena muzvipatara zvedu zvemuZimbabwe.
Pane zvimhinga mupinyi here uyezve matambudziko amuri kutarisana nawo panyaya iyoyi yekurwisa denda reHIV AIDS
dambudziko ratiri kuwana pano ari HIV positive kunyanya ari not my key populations inyaya ye access to treatment especially vasikana vechidiki ari not my adolescent girls vari kumakore kuma teenage vazhinji vacho because havana access kuma services vanopedzisira vawana chirwere and vononoka zvakare kuwana treatment. But in Zimbabwe tine vamwe zvakare vatinoti ma commercial sex workers ivavo zvakare prevalence ye HIV iri hai kwavari. Saka tine urongwa hwekuti reach out kuvanhu ivava kuti vange vachibatsirikana. Asi tine nyaya futi dzegender based violence dzinoita kuti vanhu vechidzimai vaite vulnerable kuHIV. Saka tine maprograms anotarisa izvozvo zvakare kuti zvinge zvichiongororwa zvichigadzirwa. Tikatarisawo kuti tine makorokoza saka ivavo zvakare vari vulnerable. Saka tinoita maprograms ekuti tinge tichivabatsira vanhu vese ivavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vari parunare muHarare naMavelous Mshanganya uye weStudio 7. Vatungamiri vezvikoro vari kutarisirwa kutanga mangwana kunotora zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzakanyorwa nevana gore rino. Bazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa nechishanu kuti zvikamu zvinosvika 40 nezvipfumbamwe kubva muzana zvevana vakanyora bvunzo idzi gore rino zvakabudirira mubvunzo zvichienzaniswa neuwandu hunoita zvikamu 40 nezvishanu kubva muzana avo vakabudirira mubvunzo idzi gore rapera. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vanoti dai hurumende ichibata varayiridzi zvakanaka dai huwandu hwevana vakabudirira hwakadarika apa. Taedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nhava majoni.
Zvakabuda mubvunzo dzakanyorwa nevana vegrade 7 itestamenti yekuti vadzidzisi vanhu vanoshanda zvikuru, vanoshanda zvakasimba, vanoshanda vachishandisa mwoyo wavo zvisinei nokuti maconditions avari kushandira haasiri pachinhano chinogutsa. Nokuti movement kufamba zvinhano zvitatu kubva muzana kubva pavakanga vari gore rapera zvinoratidza kuti varume namadzimai awa ari muzvikoro vanhu vanoziva zvavanoita vane shungu nebasa ravo chaizvo hapasina doubt iyoyo. Watinoshandira akangoona kuti akakwanisa kuti angoisa mihuro pokuti vanhu vasafunga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda kwete mari yakawanda asi mari inoita kuti mudzidzisi ararame zvikandokwanisika kuitwa izvozvo ndokuudzai kuti munoona mashure anezviradzidzo muzvikoro.
Tinonzwawo vamajoni dzimwe nyunyuto dzinobvawo kuvabereki dzekuti muzvikoro umu varayiridzi vanonyanyo concentrate kana kuti vanonyanyo tarisa kuvana vanenge vachibhadhara mari dzema extra lesson, vana vanenge vasiri kukwanisa kubhadhara mari idzi vasingazonyatsopiwa dzidzo inotarisirwa kuti vange vachiwana muzvikoro. Zviri kuzoitawo kuti vasabudirire mubvunzo dzakadai. Munoti
iyoyo nyaya munotaura vajonga inyaya zvayo inotaurika asi chandinoda kukuudzai ndechekuti mashoko ekuita inonzi pachirungu over generalization kungoti pamwe pakaoneka mumwe kana kuti vaviri vanodaro obva vazi vadzidzisi vose nyika yose ndizvo zvavanoita asi doruzhinji rwevadzidzisi vanhu vari kungoshanda chete neshungu dzekuti dai vana vabudirira. Saka iyo iyo yokunzi vanonyanya kutsindira uzhe haitiri yechokwadi vajonga.
Ava vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Mumwe murwiri wekodzero dzevakaremara muzvare Edith Masango avo vakaremara vanoti zvakakosha kuti masangano anorwira kodzero dzevanhu panyaya dzemhirizhonga asakanganwa madzimai ekumaruwa. Mutare Masango vanoti madzimai akaremara ari kumaruwa achiri akasarira shure zvakanyanya panyaya dzekuve neruzivo rwekodzero dzavo maringe nezvemhirizhonga yemudzimba. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 naMuzvare Masango nezvenyaya iyi.
Kushungurudzika kwemadzimai akaremara ndingati kwakapetwa kaviri nekuti vanhu vanosangana nematambudziko kubva munharaunda dzatinoberekerwa, dzatinogara, kusvikira kune avo vanozowanirwa nyasha vachinowanikwa kumhuri dzacho dzavanenge vawanikwa kumabasa kwatinoenda kuzvikoro kunosangana nekushungurudzika kwakanyanyisa zvakawanda zvinokonzerwa nekuti vazhinji vedu havanzwisisi nyaya dzekuremara, havanzwisisi kuti vangagarisana sei nemunhu akaremara, havanzwisisi kuti vangabatsirana sei nemudzimai akaremara kuti upenyu hwake hunge huchienda mberi.
Munoona chirongwa ichi chekurangarira nyaya yemhirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana chakakosha sei?
Takatarisa mazuva atiri ano kurwidzana nekushungurudzwa kwevanhukadzi atinotiwo 16 days of activism against gender-based violence, tinoona kuti ndipo patinoona mapoka akawanda achizama kubatsirana nevakadzi vakaremara muno munyika yeZimbabwe kuti vaedze kubatsirana navo kupedza matambudziko atinosangana nawo mukurarama kwedu sevakadzi vakaremara zuva nezuva. Zikura ndiri kutoona riripo ndiri kuti akawanda masangano aya ari mumaguta makuru emunyika yedu yeZimbabwe aazokwanisi kunoshanda nemadzimai ari mumamisha kumaruzevha kuti anzwisise nyaya dzemhirizhonga idzi. Vakawanda vanongombunyikidzwa, vakawanda vanongoshungurudzwa variko kumaruzevha, avatozivi kana kuti vanonanga papi, vanoita nezvei. Tinoona vane nare dzavanoshandisa asi mamwe madzimai aatorina kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiwana nhare dzekushandisa kuti vafone vabatsirwe kana kuti vafone vachizobva kumamisha kwamare vachienda kunobatsirwa mumaguta makuru mune masangano aya. So ndingati ndiro dambudziko guru randiri kuona kuti dai masangano aya aenda anoshanda nemadzimai ari kumamisha.
Avanga vari murwiri wekodzero dzevakaremara, Muzvare Edith Masango, vari parunhare muHarare naMarvelous Musanganya weStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Chinoku chilamza yeku chirongwa chive chidiki chesonde reka reka chamnopi waneni Taboka Ncube ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro na va Chris Godfrey vesangano re helping the homeless vanoshanda vari kuBulawayo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Shungu dzenu ndedzekuti tiramba tichienda mberi, tiramba tichiparidza vhangeri iri, ende hatisi kushuvira kuti taperera muBulawayo chete asi tigone kutekeshera nenyika yose, tigone kutekeshera nepasi rose. Saka ticharamba tichienda asi tatoona kuti hano vanhu vanepo vamwe vanodaro vari kudawo kubatirana nesu, asi nenyaya yekuti hatina kunyoresa, hatisi kuzikanwa, hatisati taregista, zvinogona kuita kuvadzosera kumasure kuti ayo ko vanhu ava ndevapi, vanoita nezvii. Saka chidano chatatarisana nacho iko zvino izvi ndechekuti tigone kunonyoresa, tichizikana kuti aiwa kune group rinonzi helping the homeless. Ava vanhu vakazvipira kubatsirawo vanhu vasina pekugara, kana kuti vamwe vari kugarawo murodhi, vamwe vari kugarawo musango, nevamwewo zvavo vari kungoshurukirwa nekutambudzwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvichange zvichiitwa nesangano iri?
Chungu dzedu chekutanga ndechekuti tigone kubatsirana nevanhu vari kugara musango. Vanhu vakawanda takaona kuti vano vanotombowana rubatsiro rurinani vanogara mudzimba nevamwewo vari kumahomes akasiyana siyana asi vanhu vanogara musango zvakaoma hama dzangu kurarama nekuwisa mabhini kurarama nekunhonga pasi kurarama nekukumbira zvadonedzwa kana zvaraswa nevamwe zvakangooma saka shungu dzedu ndetsagonawo kuti tigone kuwana chokutanga nzvimbo yekubikira tiri mublawayo kana tisine shungu dzekuti tikakwanisa kuwana nzvimbo yakadaro tingobika tingotoo vanhu vese vanogara musango tinosangana nevanhu vakatiwandei kune vamwe vasingagari zvavo musango asi vamwe havaoni vamwe vanhu vanenge vachikumbira vari mutaundi nekuda kwehurema vamwe vanhu vanenge vachitongoshaya urarami nekuda kwokuti upenyu hahufanani saka kune vanhu vakadaro vese tii no dei tangogonawo kuti tivapewo chero kudya kahwani pazuva pari zvino tatirikwanisa kungobatsira nemusi wesvondo chete asi kana zvinhu zvichibvira taigona kuti tizokwanisa kuti chero zuva rega rega tingovawo ne 1 mil yatinokwanisa kuvapa yezuva then panozovo nenyaya yeutano hwepfungwa kune vanhu vakawanda vataona vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana dzavanogara mumabhiriji nemurodhi nemumapevhimendi vanopedzera vakanganiswa mafungiro avo nekudaro dei tagona kuwana nzvimbo yatinozogona kuti tinge tichigona kubatsirana navo zvekare tichivadzidzisawo mabasa emaoko zvekare vamwe vacho zvakafanana nemazuva apfuura kune vamwe varikuda kusiya kuputa fodya asi zvinodawo kutinge tine nzvimbo yatinge tichiramba tichisangana navo tichivakurudzira kuti vogona sei kusiyana nefodya shungu dzedu ndedzekuti tiyananise dzimhuri
murikutarisira kuti izvi muchazviita sei
vashoma vakazvarirwa mustriti vakakurira mustriti vazhinji vakatozvarirwa mudzimba vanotoriwo nokudzimba kwavanobva asi nekunzwisisawo zvikonzero zvavo tinoona kuti zvimwe zvachona zvinhu zvino kuti vanhu vanogona kugarisana pasi votaurirana voregererana vanhu vokwanisa kuenda mberi neupenyu because zvimwe zvachona inyaya yekuti vanhu havaregererani ndozvinopedzisira zvaita kuti umwe agare musango umwe agare asingazikani nokuti anogara kupi anoita nezvei inyaya yekuti vanhu vanoramba vakasungirana mwoyo saka izvozvo tiripo pakuti aiwa tichange tichibatsirawo kunoedza kuyananisa vanhu kuti veduve ngatichigarai pasi ngatichionesanai kana akakanganisa ngaachikumbira uriregerero vanhu ngatichitangirawo pari nane ndezvimwe zvezvimwe zviri kusanganikwa nazvo kune vamwewo dzimwe dzimhuri dziri kushandisa vana kuti ngavaende vanogara musango vakawana mari vouya vachiti pavabereki nenyaya yekuti vana havana kufunga kwakanyanya kwavanoita vabereki vamwe vacho vanotora advantage iyoyo saka tiripowo pakunotibatsire tichiona kuti vabereki vanodawo kubatsirwa here vanoda kubatsirwa sei vane urwere hwepfungwa here kana kuti aiwa vakanaka so ndezvimwe zvezvimwe zvatinenge tichishingirira kuti zvigone kuyananisa dzimhuri nekunyanya kuongorora kuti takonzeresa kuti vanhu vazopedzera vasvika panguva yakadai chii uye chingaadreswa sei chingagadziriswa sei
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Chris Godfrey vesangano reHelping the Homeless vanoshanda vari kubulawayo tinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo inouya ini ndinichavoka Ncuve ndiri muWashington DC
tinotenda taboka nechirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu
tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero religion forum chesvondo rino chatinokupai musi wesvondo wega wega ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nhasi tine maapostora wedu maapostol Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries vanosimbotipa shoko pano masvondo akawanda nhasi tichakurukura navo pamusoro peurongwa hwavari kuita hwekuisa vhangeri kumaruwa nekumapurazi matunhu ari kure nemaguta apostol Matinenga tinokuchingamidzai pachirongwa titangei nekunzwa zvizhinji pamusoro peurongwa uhwu
ndizvozvo chaizvo mukoma Evans tichange tiri kumaruwa ekunoton farming area yekunoton inonzi makwiro source area iri muward 14 tiri pachurch inonzi Elston Community Church iri pajo ne primary school iripo inonzi Elston Primary School zvakare. Tine hurongwa hwekuti tipinde mumaruwa nemumapurazi tichiparidza vhangeri raIshe Jesu kuti vanhu vawane ruponeso.
Chirongwa ichi muri kuchiita nani?
Tiri kuzviita tiri pasi penetwork yevafundisi inonzi Goi Therefore Evangelism Outreach inova yandinotungamirira nevamwe vangu. Chirongwa ichi tine chinangwa chekuda kusvika neshoko kunzvimbo dzinogona kunyenyeredzwa nevazhinji nokuti vhangeri rava kuwandira mumadhorobha, sezvo mumadhorobha muchizobudawo chouviri chingape kuti vafundisi vakwanise kurarama nedzimhuri dzavo.
Sei mafunga kuenda kumaruwa?
Tigokwanisa kutsigirana nekusimbisana nevafundisi vekumaruwa tivarambe vakamira nokutendeka pabasa ravakadanirwa naMwari, vasingafungi dumbu kana kufunga homwe dzavo asi kuponeswa kwemweya yevanhu.
Saka tichatangira papi, chogumira kupi?
Saka tichatanga tiri kunzvimbo iyoyi yemakwiro source area yekunoton. Takatarisa kuti chichava chunhu chichapfachukira tichienda kunyika dzose, kunzvimbo dzose dzemuZimbabwe, tichibatirana pamwe chete nevafundisi vemunzvimbo idzodzo varambe vakakurudzirika pabasa irori.
Vamwe vangade kubvunza kuti chatotanga kaichi, saka chiri kufamba sei?
Tiri kutungamirirwa zvakanaka na community development chaplain weko anonzi Pastor Stanley Mpatsi, varizve mutungamiriri weminister fraternity yedu yeGoi Therefore, vari zvakare mufundisi kuFaith Ministries iyoyo yepa Elston Community Church patichange tichiitira. Saka tiri kufamba zvakanaka, urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka uye tine tarisiro yekuti basa iro richabuda zvakanaka.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi, vanokuwana ikupi?
Zvisinei nekuti hazvo tine mamwewo matambudziko nemamwe machallenges uye nerubatsiro rwatingada kubva kumhuri yose yeZimbabwe uye vangatigashire nemuono watinawo wekuti basa raMwari rienderere mberi. Zvakanyanyisa iri nyaya yechekufambisa kana chekutakurisa mainstruments edu kana tingawa fuel yedzimota dziripo, uye tingadewo vanotipa mafood hampers ekuti tigokwanisa kugoverana nevafundisi vemulocal community momo, zvichida nherera, zvichida chirikadzi kana nhumbi chaidzo dzekuti tinokwanisa kugoverana nevanenge vari in need. Tinoona sekuti rubatsiro rwakadai rukasvika kuchembere vanokwanisa kunzwa vhangeri raIshe Jesu Kristu, nekuti izvozvo zvinenge zvakapfeka rudo.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi, vanokuwana ikupi?
Vanogona kufona panhamba dzinoti 078-280-0630 kana pa 776910002.
Shoko ramungasiriwo vateereri, tichipendera zvedu, chirongwa ndere kuti kudini?
Ndinoda kupedzisa nhawi nemashoko ekuti hakuna the loudest I love you yaungape kuna Mwari inodarika kuti watendeutsa mweya ukawana ruponeso. Loudest I love you yaungape kuna Mwari is to win a soul for him. Handei kumaruwa nevhangeri, handei kumapurazi nevhangeri, handei kumamining areas nevhangeri, vanhu vawane ruponeso.
Aiwa, tinokutendai Apostle Matinenga kwanhasi. Togumira pano vateereri, nemi ndinokutendaiwo kunge mange muri muchirongwa chedu chanhasi. Tichazonzwa zvizhinji mukufamba kwemazuva neurongwa uhwu. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerere zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa muzvikwata zvine mukurumbira zvinoti FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Caps United, Dynamos neHighlanders, asi kufara kuine chimwe chikwata chidiki zvakare. Michael Kariati anatipanya iyi.
Che kwata che simba bora chemudhorobha duku kwazo reshamba mudunhu remashona rend central ndicho chakatora mukombe weligwe gore rino ndokusi yavatsigirwe zvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachitemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare. Simba bora yakapedza ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum yakatora chinzvimbo chechipiri uyezve mapoints gumi nemaviri pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera. Aka kaveke chinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Bulawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Makepekepe, Dimbare kana Boso. Akambotambira Black Aces neRio Tinto Innocent Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yekusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro.
Matimu edu mahombe aya ane dambudziko rekubhadhara, havagona kubhadhara maplayers. Asi mugoona ndivo vanogara vane magiraundi akazara, vane masapotazi, tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu.
Chiri kurwadza vateveri vemakepekepe Dimbare neBoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patafura. Manika Diamonds iyo ine mapoints makumi mashanu nemana ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi peSimba Bora FC Platinum neNgezi Platinum Stars. Kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro, dzimwe nguva Capes United. Asi mubati wepagedhe Shepherd Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare.
Vatimu varikuya ane mari akarongeka, kana pasina mari zvinhazvifambe. Maplayers anogara akaguta, kana asina kuguta maplayers zvinhazvifambe. Sekudynamos kune mastrikes arikuitwa nevakomana vachida mari dzavo, vachiboycota training. Saka matimu madiki arikuyaisa ane mari dzavo, vakarongeka zvavo zviri in order.
Asi sando dziri kuenda kuSimba Bora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuAfrica eCAF Champions League. Asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuAfrica aya muna 1998. Murairidzi weSimba Bora Tonderai Ndiraya uyo akadzingwa kuDynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke urefu hwavo muAfrica.
Ndinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatiinavo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurairidzi akabata basa kukunda vamwe vose weCastle Laga Coach of the Year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Lino Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Asi mutambi weSimba Bora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year. Motsigiri wemutambi wenhabvu vatina chemuseti vanosimbisa kuti Musona uyu akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno.
Kutimu yake aikwanisa kugohweza zvibuzwa gumi nezvitatu uyezve aiye ndiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFrancisca Hoa vanoti vari kuona Musona achiverwa naKama Billiards weyadha makundano eSoccer Star aya.
Kama makadotasa pa history yake football asati aenda kuSouth Africa he never played much in Zimbabwean football, but paakadzoka he coped very well, akagohwesa ma crucial goals for yada and paakatwa recall back to the national team he did very well.
Zvakamira zvakadaro PSL iri kuonekana neBulawayo Chiefs wange cheGood Pirates neRNO Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri. Zvikwata zvinoti Quick United Scotland ZPC Wange nechichabuda pakati pewangu mazodze ne Triangle Eastern Region ndizvo chavatsiva mu PSL kubva ku Division 1. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA ndebe.